atawanda, atawanda. Oi mimune shari,
alafari yangu anapato yeto shakanaka.
Imi mune shari,
alafari yangu anapato yeto shakanaka.
Oi mimune shari,
alafari yangu anapato yeto shakanaka.
Imi mune shari,
alafari yangu anapato yeto shakanaka.
Vanongo shura, avatomu vara kuti wona tichigona. Ava mano shurava, mano farira kuti wona tichidona. Asi ndino zvibvunza kuti why vanhu ava vachiita hunhu wakadai. Ini ndino zvibvunza kuti sei vanhu ava vachiita hunhu wakadai. Oi mimune shave,
ava farira kuona pato yeto shakanaka.
Imi mune shave,
ava farira kuona pase pate rokunika.
Oi mimune shave,
ava farira kuona pato yeto shakanaka.
Imi mune shave,
ava farira kuona pase pate rokunika.
Tugira moyo munelaka zino ere mamoyo makashata dai mati nzwa isu mwari baba mati sudurudzira vavengi huyi takabvira kare tichingo shanda kuri kutsvaka vavengi wakanaka dai mati nzwa isu mwari baba mabvisa vavengi oi mimune shave
arafari yekuona pato yeto shakanaka
imi mune shave
arafari yekuona pato yeto shakanaka
Zoma visa ruvengo muri kupi tuye kuku Zimwe tinga tana nguri nyaye ruvengo Baba tachema ruvengo Daimati zoma visa ruvengo muri kupi tuye kuku Zimwe tinga tana nguri nyaye ruvengo
Oi mimune shave,
alafari
rekuona pato yeto shakanaka.